no kuchinga bizayine mufaro ini ndini tanonoka wande ichiti heinoi misoro ye nau za nasi chishanu ndira 1918 masangano akazvimiririra pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoungana kumasvingo kumunamato wekunamatira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vari kurapwa chirwere chegomarara remudumbu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia umo vari kutaura nemutungamiri wenyika vaEdgar Lungu vachivazivisa zviri kuitika muZimbabwe zvichitevera kubviswa pachigaro kwavaRobert Mugabe muna mbudzi gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuona kuti mitemo yesarudzo yavandudzwa kuitira kuti munyika muite sarudzo dzisina mutauro. VaMnangagwa vanoudza bepanhau reFinancial Times kuti hurumende yavo ichakoka vaongorori vesarudzo kubva kuUnited Nations, kuCommonwealth pamwe neEuropean Union zvinova musiyano mukuru pane zvaiitwa navaMugabe. Vanhu vakawanda vanotambira nokusuwa kukuru kushaya mutsaona yechikopokopo muAmerica kwava Roy Pachedu Bennett pamwe nomudzimai wavo. Muchirongwa cheLife Talk na 8pm tiri kutaura pamusoro pebasa rakaitwa navaRoy Bennett mukurwira kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 6080 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakangamwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye 2pm mazuva ose. Musakangamwazve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.